Zviri kuitika zvekuti nhasi makuseni kuma5 pane vanhu vauya kumba kwangu kwandinogara. Vaine motikari mbiri, ava vanhu vanga vachikwanaiwo 7. Motikari dzavo dzanga dzisina manumber plate. Vapfuura pagedhi patinogara ipapo vakati varoda kuuya pamba pangu, vakambomira ipapo vakazosvika kumba vakatanga kunoka padhoo vachitoda kundiona. Asi vanhu ava havana kuda kuzviidentifya kuti ndivanani. Vamira vakanoka kwenguva yakareba kwazvo vachirova madhoo. Apo ndanga ndiri mumba nemhuri yangu nevana zvandivhundutsa, nekuti ndiri kubva panguva yekuti muna January kwakambouya futi vanhu vanga vane futi kumba kwangu vachinditsvaga. Vakavhiringidza vakarova mhuri yangu, vakarova mabrother, vakashungurudza amai vangu. Ini handisi kuziva kuti nyaya yavo ndeyechii, nekuti ini ndakazviendesa kumapurisa. Ndiri kuripota kumapurisa musi wemari nemusi weFriday wekuoga. Kana ari mapurisa anoziva kukundiwana, ane nhamba dzangu. Ini ndakutotyira zveupenyu hwangu, ndakutotyira upenyu hwangu, nekuti ndiri kushungurudzwa. Handizivi, hautokwanisi kurara pamba. Nyika yaita kutoita kunge nyika yaSmith. Smith waitova utori nani pane vanhu vanouya pakati pousiku nehurumende inoti hurumende ihurumende yevanhu.
Zvamira zvakadai, vamahiya maidzokera here kumapurisa kana kuti maita sei mushure mechiitiko ichi?
Ndaenda kumapurisa kunoripota kuti ndiwo zvaitika. Ndaripota nyaya yekumapurisa nekuti handina chekuvanza, handina chekuru. Ini ndinogara zvakachena, zviri pachena. Kwatinoshanda kuNew Zimbabwe tinoshanda tichitaura nyayaro nyararo. KuCrisis Zimbabwe Coalition tiri kutaura nyaya yegood governance. Hatina zvatinotaura, hatiite zvatinochengeta, zvatinoita zvakawanda. Zvinhu zvedu zviri pachena. Isi tinotaura zvinhu zviri pachena zvakanyorwa mumagwaro. Hatina zvatinoita zvakawanda zvekuti vanhu vangauye pakati pousiku vachiita sekuti vanofambira mbavha. Hatisi mbavha. Ndiri munhu anoremekedza mutemo wenyika, ndiri munhu anotedzera mutemo wenyika, asi tinotaurira hurumende kuti zvinhu zvakadai zvinofanira kugadziriswa. Aye kugarisana kwakanaka kunofanira kwakanaka munharaunda muZimbabwe. Vanhu vari kufane nzara, zvinhu zviri pachena. Hurumende ngaire kuda kutanga kutsvaga vanhu vekupomera mhosva varivo vari kuziva mhosva dzavo. Isu hatina mhosva yatitakapara. Mhosva yedu ndeyekuudza hurumende kuti vanhu vari kushupika. Mhosva yedu ndeyekuudza kuti vanhu vari kushupika uye vane nzara. Uye takazvitaura kare seCrisis Coalition kuti vanhu vari kushupika, hurumende inofanira kuona zvokuita kuti igadzirise izvozvo. Takazvitaura pachena, hatitaure takahwanda. Asi nyaripo ndeye kuti taane hurumende inoshungurudza vanhu. Ndotoshamba takamachirei murodhi tichitaura nyaya yavamugabe. Vamugabe vanhuvanotonga vatori nani?
Zvakamira zvakadaro muchaita sei manje?
Ndinotyira upenyu hwangu. Kana hurumende ichitumira vanhu vane futi varituya usiku kune munhu asina futi vachitsvaga, ndine vana vangu vari mumba vana vadiki, kana vachiti ndotadza sei kutyira upenyu hwangu? Ndotyira upenyu hwangu, handina chekuzvidzivirira nacho. Ndongozvidzivirira nekuti ndiri munhu anotedzera kodzero dzake. Uye saka ndinoramba ndiri pamba pangu. Kana vachiuya ngavauye, asi vazive kuti inii ndinochengetedza mutemo. Saka ndozvityira upenyu hwangu, hapana zvandingaite. Ndoita sendokuenda kumatare edzimhosva, ivo ndo vari kutungamira nyika. Kana vachitungamira nyika vachienda vachinoonoka madhoo evanhu vasina zvombo pakati pousiku, vanoti vari kuitei? Ndiyo nyika yacho here? Ndiyo democracy? Vanoti they are new dispensation, but they come after innocent civilians. Innocent civilians with nothing and armed with nothing come with armed men to people that have nothing. We are saying this is not acceptable. This is not acceptable and we will not accept it. They can do whatever they want, but the truth will set us free.
Pavauya vanhu ava, mataura navo here muchibvunza kuti vanga vatumwa nani kana kuti vanga vari kuda chii? Vasvika kuti vari kutsvagei?
Kuti vari kutsvaga inini vachinoka madhoo usiku, vachinoka mota dzina manumber plate, vachirova madhoo, vachirova kwese kwese vachitenderera kwangochena vobva vaenda. Mutemo ruzivi unoenforcewa nevanhu vakadaro. Isu vanoda kuti tiita sei munyika ino? Yakuda kunge nyika yaSmith yakarwirwa kwe. Inyika here kuti vanhu vakasipira Zimbabwe? Inyika yekuti ine constitution yewani here? Vanhu vanofamba vachitenderera nyika vese vachiti hanzi vari the new dispensation when they go after innocent civilians. That is not acceptable.